Ini ndini Tanuno Kawande ndichikuchingamidzai nemufaro ndichiti hey noe misoro yenhau dzedu dzanhasi chitatu zvita 12/2018. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti bato ravo harisi kuzoumba hurumende yomubatanidzwa nebato reMDC vachiti hurumende yavo yakazvipira kupedza dambudziko rekushayikwa kwemafuta edzimotikari pamwe nokukwira kuri kuita mitengo yezvinhu muzvitoro. Mumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Brian Nichols vanoti munyika munofanirwa kuva nekutaurirana zvikuru pakati peZANU PF neMDC kuitira kuti nyika ienderere mberi. Mutevedzeri wasachigaro weMDC vatendai biti vapiwa gwaro ravo rekufambisa pamwe nemagwaro emba yavo mushure mekunge dare ratambira chikumbiro chavo chekuti varerutsirwe zvavakatarirwa kuita apo mhosva yavo inenge ichitongwa mumatare. Vagari vekuchipinge voendesa kambani yeGreen Fuels kumatare vachiti kambani iyi haifaniri kuvatorera minda yavo yavakasiyirwa nemasiteteguru avo. Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuterera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne 15460kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika tishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne 9885 shortwave.